Nengo ze paramende ze MDC dzairamba kusimuka kana vamunangagwa vapinda muparamende uye pane dzimwe nguva dzaitadza kuenda kudare apo mutungamiri wenyika anenge arimo sezvo dzichiti hadzicherechedzi utungamiriri hwavo. Munambudzi gore rapera komiti inotungamira mabasa eparamende yeStanding Rules and Orders Committee kana kuti SROC yakaumba komiti inotungamirwa navaJonathan Samukange veZANU PF kuti ongorore nyaya iyi uye kusvika pari zvino komiti iyi haisati yapedza basa rayo. Munyori mukuru muMDCT iri kufanira kutungamirwa namuzvare Tokozani Kupe vaDouglas Monzora vanhu vemumwe vari kuongororwa vaudza Studio 7 kuti vakabvunzurudzwa kare uye havana mhosva yavakapara.
Ndo zvatachitaurawo kuti kana pasina mhosva hapana mhosva. Saka vatungamiri veparamende vana Samukange vanenge vachitonga vanofanira kuziva kuti kana pasina mhosva vanofanira kungoudza vanhu kuti havana mhosva. Kwete kugara kwemakore nemakore wakagarira judgment ndiyo yatinoti incompetence iyo.
Vamunzura vanoi senator vati vakaudza komiti yavaSamukange kuti havanganzi vakapara mhosva yekuramba kusimukira vamunangagwa vavakauya kudare sezvo vamunangagwa vakapinda mudare renational assembly kwete resenate.
President anenge asiri mumba yesenate anenge ari mumba yenational assembly. So isusu tai nharo dzataiita ndedzekuti handingasumukiri president asipo nekuti ini ndinenge ndiri musenate chamber imwe imba munenge makagara masenators chete. Kwozoti president anoadresa ari kuparlamendi diki iyo.
Mutevedzeri wemutauri weMDC Alliance vaClifford Chachwayo vaudza Studio 7 kuti havana zvavanotarisira kubva kukomiti iyi sezvo iine nhengo dzeZANU PF chete.
Yakaita prosesi yacho yese inofanira kuitwa yekuenda kumahearing nekubvunzurudzwa zvakasiyana-siyana. Asi kwatiri kuita ndekwekuti pane mawitnessi wova vakadeidzwa ikoko kuchikomiti ichocho chisina kana basa. Saka asi asati anzwa zvinofananga zvichizobuda kuti zvinobuda sei kana zvafamba sei. Hapana zvatanzwa nekuti kazhinji zvedu hatina basa sitereki navo vanhu vacho ivo vanenge vachiita bhozi zvinhu zvichisiri pamutemo zvavari kuita ivo vega sebato reZANU PF.
Vatiwo ongororo iyi haina zvaichabatsira sezvo dzimwe nhengo dzebato ravo dzinodarika makumi maviri dzakatodzingwa muparamende. VaSamukange vaudza Studio 7 kuti ongoro yavo ichiri kuendera mberi uye vachazokwanisa kutaura zvakawanda kana vachinge vatura gwaro ravo kuparamende. Makomiti ese akaumbwa muchikamu chechipiri muparamende yechipfumbamwe aifanirwa kuti achimira basa pakapera chikamu ichi kuitira kuti paumbwe mamwe makomiti pachikamu chechitatu icho chakaparurwa nemutungamiri wenyika Svondo Rapfuura. Asi mutevedzeri wemutauri weparamende Amaitz Gezi vati makomiti ese echikamu chechipiri achaenderera mberi nebasa kudzamara SROC yadoma nhengo itsva dzemakomiti aya. Zvichakadai muNational Assembly mamboita kupopotedzana mushure mokunge mumiriri weBuyera South vaJoseph Chinotimba veZANU PF vati varayiridzi vari kuramwa mabasa vari kubhadharwa nemapato anopikisa munyika. Asi mumiriri weNorton vatemba muliswa pamwe nemumiriri wekambuzuma waWillis Madzimure veMDC Alliance varamba izvi vachiti hakuna murayiridzi anotambiriswa nemapato anopikisa. Mune imwewo nyaya gurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vakumbira dare reNational Assembly kuti ritambire chikumbiro chedhorobha reVictoria Falls chekuti rive guta. Dhorobha iri rakanyorera kubazi rezvematunhu muna 2017 kuti rive guta uye komisheni yakadomwa kuti ongoro nyaya iyi yakabvuma kuti Victoria Falls iitwe guta. Kana paramende ikatambira chikumbiro ichi ichanyorera kumutungamiri wenyika kuti vatare zviri pamutemo Victoria Falls seguta. Zimbabwe ine maguta manomwe uye madhorobha makumi maviri nemashanu ane masaizi akasiyana-siyana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.